Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November 24, 2015. I am Tungameli Nkomao. My host, my co-host, Tatenda Gumbo, is out today. Tonight, we discuss remarks by First Lady Grace Mugabe that women who don miniskirts should have no one but themselves to blame when they are raped. Let's get talking on our social media platforms and find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. If you want to contribute live on air, you can give us a call at the following number. That's 001-202-619-2077. The number again to call, 001-202-619-2077. We are also streaming live on the internet at VOA Studio 7 or voashona.com. Another address to find us is voandebele.com. Again, this is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from the Voice of America in Washington. She's a high-energy person, and wherever she goes, everyone takes notice, not least because of her remarks that some consider divisive or downright controversial. We are talking about First Lady Grace Mugabe, who told a weekend rally that women who don miniskirts have no one but themselves to blame when they are raped. The First Lady also touched a firestorm, saying President Robert Mugabe could stay in power until he is 100 years old. She even suggested a special wheelchair will be designed for him to get by. And tonight, the youth are offering their perspective. This program is for you young people out there, so please do give us a call and your views. You can also get us on WhatsApp, like I said earlier. Get us on WhatsApp and send us your views. We will read them here live at Studio 7. Lichona njani mthokazo omuhle ukuhlangana lokhu kuhlelo The Connection, uhlelo lwabasakhulayo. Lamhlanje lapho sikhangela khona amazwi kankosikazi Grace Mugabe, yena othi omama abagqoka izicephezana amaminiskirts phela akumelanga bekhale nxa sebedlwenguliwe ngoba yibo ababe bezokhele amalahle ekhanda ngokugqoka lezi zicephezana. Sixoxa-ke ngalolo daba lamhlanje kanye lamazwi akhe awokuthi umongameli Mugabe uzabusa aze afikise i-100 years. Ngalokho lisithele ucingo sizwe elikucabangayo ngalawa mazwi. Kwaziwayo vatereri kusangana kumwe chirongwa cheve chidiki chirongwa The Connection, asi tiri kutarisa mashoko Mai Mugabe ekuti vanhukadzi vanopfeka maminiskirts havafaniri kuchema-chema kana vabatwa zvibharo nekuti ndivo vanenge vakonzera izvi nekusapfeka zvakanaka. Amai Mugabe vari kutiwo vamugabe vachatonga kusvika madhongi amera nyanga. Saka tirikuda kunzwa kwamuri vechidiki nhasi kuti muri kuti chii nemashoko aya. We are trying our level best to get our guests on air so we can kick off the program. I'm sure my producers are having a hard time there, but we have a star-studded panel lined up. Producer, who do we have online on the line? There's a communication breakdown between me and my producers, but I think she's telling me that we have our first guest, Sydney Chisi of... I'm sorry, I'm not hearing you. You'll have to please... okay, Kimberly Bebe, that's our first guest. Kimberly Bebe, she's an international relations student at Coventry University in England. Good evening, Kimberly.
Good evening.
How's things in England?
All things are okay. It's just cold and there's a storm and just rainy. I miss Zimbabwean sun.
I know, we all do. Let's get straight to our topic tonight. First Lady Grace Mugabe says that women who wear miniskirts have no one but themselves to blame when they are raped. What's your take on that?
I think that is a very controversial statement. And that statement was said recklessly because there are so many factors to consider when it comes to rape. People, a normal human being, wouldn't go around advertising themselves and enticing people to rape her. I, as a woman personally, would not want to go and be raped. And to be honest, when it comes to dressing, that is a matter of choice. And when it comes to wearing miniskirts, you should understand that some people view it as a cultural... It's culturally offensive to wear miniskirts, so you cannot allude wearing miniskirts to rape. I think, personally, that is not a very good opinion. And I think, personally, that is an insult, especially to the victims of people who have been raped, because not everybody who is raped wears a miniskirt.
She also says that Bamberina Mugabe, you know, until he's 100 years and, you know, he's wheelchair bound.
That's a very interesting comment because you have to notice that 2015, or according to my opinion, has been a very bad year for Zimbabwe. We have seen that Robert Mugabe is presiding over a failed economy, a country that has gross human rights abuses, and a lot of state brutality. You're looking at gross corruption and misgovernance. And basically, here we see Grace Mugabe coming in to act as the defense for her 91-year-old husband. I mean, naturally looking at it, a 91-year-old naturally cannot walk and naturally is not strong enough like a 50-year-old. So basically, Grace Mugabe's statement there, it's as if she's trying to hide something, or it's as if she's trying to prepare the nation that in any case, if her husband happens to get sick and is wheelchair-bound, people should be ready. Her statement actually shows that, I think as a first lady, that is an insult to the female species. I mean, right now, you should be talking of bread and butter issues, but she's basically talking about her husband clinging onto power, which is a clear act of dictatorship. How can you honestly say that somebody is going to rule until he is 100 years? What about the democratic aspect? What about free and fair elections? Suppose 2018 Robert Mugabe is beaten in the polls. Will he still rule is my question. So actually Grace Mugabe is a rubber stamping dictatorship by her statements that she made.
Okay, thanks there, Kimberly, for your opinion. Please do stay on the line. We also are joined now by our second guest, Sydney Chisi of the Youth Initiative for Democracy. Mkoma Chisi, ndinomu gamushirai mushirongwa.
Maitamasa.
Tukunzwa pa amai Mugabe vari kutaura pamisangano yavo ya vari kuita uyezve pakupera pesvondo takanzwa vachishora madzimai anopfeka kana kuti vanhukadzi vanopfeka maminiskirts hanzi mukabatwa chibharo musazochema kana makapfeka maminiskirts iyayo muri kuvaonawo sei mashoko aya tichitarisa kuti dambudziko rekubatwa kwevanhukadzi chibharo idambudziko rakanyanyisa muZimbabwe pari zvino.
ndingati mashoko amai Mugabe avakataura nenyaya dzevanasikana vanopfeka mamini inyaya inonzwisati chezvikuru ikuru sei takatarisana nekuti mangwana tiri kutanga our 16 days of activism against gender-based violence. Towana mukuru wemudzimai wemukuru wenyika achitaura zvinhu zvakadaro chinhu chinonyanya kutirwadza panyaya yakadai ndechekuti women's movement yanga yafamba zvikuru zvinhu zvakanaka yekuchengetedza tsika nekuchengetedza kuchengetana ezvenzo yevanasei rerinei rinegore rakapera takaona mataredz mhosva achipanisha vanhu vaiita zvinhu zvekushungurudza madzimai tikanzwa even the Supreme Court ichitaura iyo kuti macases edomestic violence ari kuramba akakwira. Saka kuti tione Grace Mugabe ari yechairperson wewomen's league yeZANU PF achitaura zvinhu zvakadaro, isusu tinotanga kubvunza mubvunzo wekuti ndopfungwa here dzemadzimai eZANU PF ekuti izvo vana havasisina kodzero yekuzviexpressa through dressing. Asi also titoramba tichibvunza zvekuti izvo kutaura kwaGrace Mugabe ikoku kunoenderana here nezvinhu zvaanotitsvakidza kunzoka, nokuti kunzoka anotitaurira isusu kuti ane children's home iri kumazoro and isusu tinoziva kuti vana kuti vazopedzisira vaakumachildren's home vanenge vadhambwa nevabereki vavo and kazhinji kachona kuzoti mai vadhambe mwana wavo zvinoreva izvo kuti mumba mavari kugara mune macases eviolence, mune macases of irresponsibility. Saka kana ivo kunzoko vachida kuti vari kuchengeta vana yet kana vadzokera kupati kwavo voita zvinhu zvinoita kuti vanasikana ivavo varambe vachishungurudzwa futi. Saka tichazivi kuti vaakuti varume ava ngavarambe vachirepa vasikana ava zvoita kuti vana vanobuda ipapapo vazoenda here kumazoro wezvonzi izvo mai Mugabe vari kuchengeta vana vakawanda. Saka idambudziko riripo ratiri kutanga kushatisa kuti izvo mai Mugabe havasisina zvinhu chiyemura changa chiripo samai venyika nokuti vanofanira vachiprotekta munhu wese mukomana kana kuti musikana akapfeka bhurugwa trousers kanti asina, akapfeka rokwe rakareba kanti risi asina. Zvese izvozvo zvinofanira kunge zvichitariswa nemunhu anenge ane chiremera chekuti ndimai venyika. Saka the women's movement inguva yekuti vanofanira kunge vachisimuka kezvinhu vachitaura kuti zvinhu zvakataurwa namai Mugabe zvinhu zvisingatenderwa kuti zvitaurwe panguva inei. Takabuda mumaMDGs manga muine isu yegender equality and equity, takuenda mumaSDGs toona munhu anotaura government policy parali, munhu anotaura achidonata chikafu kune vanhu vari kutambura zvikuru semadzimai, asi tomunzwa zvekare achirakidza kuti vasikana ivavo vanozokura kuita madzimai havasisina protection yakawanda. Saka zvinhu zvinonzwisatisi zvikuru zvekuti dei vanga vari umwe munhu vaifanira kudzokerazve kune madzimai ivavo kana kumarali ikoko votaura kuti zvavakataura hazvizviri izvo zvinomirirwa nemadzimai emuzimbabwe. Madzimai emuzimbabwe vanhasi madzimai akarongeka, madzimai anoshanda, madzimai anoda kuprotekta vana vavo, madzimai asingajaji vana vavo based on zvinhu zvavanopfeka kana kutyo kwavanoenda kana kuchechi kwavanoenda. Madzimai atinawo ikezvinezvi vanoshingirira kuona kuti vana vavo vararama. Madzimai atinawo mazuva ano haasi madzimai anokurudzira mhirizhonga kune vana zvikuru sei kune vanasikana vanofamba kunge varivo vana amai vedu vamangwana.
Tinotenda mukoma Chisi, rambai makabata muri parunhare ipapo. Avasandasixhuma lolu luhlelo lwavasakhulayo, uhlelo The Connection, uhlelo eliluzwa luphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 Voice of America eseWashington. Lamhlanje sikhuluma sikhangela amazwi kankosikazi Grace Mugabe, yena othi oomama abagqoka isigcibhezana akumelanga bakhalakhale nxa bethe babanjwa iganyavu ngoba babe bezidingele khonoko ngokungagqoki kuhle. Tine vatereri vari kutitumira ma-messages parunhare kana kuti pawhatsapp. I will go through some of those messages before we go back to our hosts, panelists rather. We have a message from Allen who says, This means I was born crippled. Since I have no means to improve myself, born and die under the president Achitadza futhi kutonga. Then there's Fedson who says it's unfair. We are at liberty and we can choose our destiny. Omunye umlaleli uthi yena uncube uthi nami ngingaphatheka kuhlelo. Hayi ke siza kufonela kathe sincube ungene kuhlelo. Pana Rune Su, arikuti ye Zimbabwe is full of capable leaders. We need to be united first for us to be able to enjoy democracy in Zimbabwe. Truly speaking, I foresee Grace Mugabe making it into the highest office without hurdles. People like Mnangagwa and the likes proved it to be very weak. The opposition is our only hope. But unity first. Then pane imwe message rikubva kuna Houston arekuti azvite kuti vamugave varambe vari pachigaro nekuti yava hari yofanzirofa ngavape masimba kuna vamunangagwa pamwe zvinoita nani. Then uyu mutereri ana kutaura zita rake arekuti ye kwainkova kutaura uko iopinion ya amai. Remember, they are fighting in ZANU-PF. At the appointed time, the president will leave. Ndi mofu uyu kuzvishavane. Ndi zoke kwa muri mkoma chisi. Amai vakataura zvekuti vamugave 100 years kusvika va you know vachatonga kusvika vaita 100 years kuti chavatsvagira a special wheelchair yekuti vafanofamba famba sezvo tichiona mazuva ano vakunetsekana nekufamba muri kuvaona vose mashokwani.
Chinhu chatinofanira kugamuchira chekutanga ndechekuti zvinhu zvese zviri kutaurwa namai Mugabe havasi kutaurira vana veZimbabwe. Aye, mai Mugabe vari kutaurira ivo vamunangagwa zvikuru panyaya dzese idzi. Tikaona language yavakataura ivo kumberengwa vachiti vamunangagwa ndibhoso wangu zvikadii zvikadii, vakafambisa vamunangagwa pamusoro pemvura vari kumberengwa uku. Takaona isusu kuti vanga vasina meseji yanga yakasimba sereki pavakaenda kumberengwa uku kusara kwokutuka vana rugare gumbo nevanhu vepeople first. Asi vazoti mangwana achona vaakwamurewa, takaona the real Grace Mugabe vaakubuda vachitaura ivo kuti izvo nyangwe vamugabe vakararama kusvika pa100 years vachatogara pauche, mai madzongo inini muchatovapusha vari muuche imomo kuti varambe vachitonga. Inyaya yekuti vaitraya kukomunicata kuna ana Munangagwa kuti izvo musafunga kuti inini ya next and musafunga kuti pachitani yenyu yekutora chigaro ichi yaapadhuze, nekuti vakazotaura ivo pamberi kuti izvo mugota unopiwa anyerere and mahunga-hunga ese ari kubuda ekuti vamunangagwa vari kuda kutonga, G40 rida kutonga, vanhu vari kuita noise. Saka zvinoreva izvo kuti mai Mugabe vari kuda kungotaura chete kuti izvo musingadi muchida vamugabe vachapedza term of office yavo yavakatidzirwa neconstitution of Zimbabwe, and whether vachembera kana kuti vasina, he is still capable not just to lead but also to identify munhu achatora chinzvimbo chavo. Saka whilst tikaconcentrata on statement yeage, tinorasiswa sevana veZimbabwe, asi tinofanira kutora statement iyo tichitarisa zvinhu zviri kuitika mukati neZANU-PF. Kumberengwa acting chairperson wedistrict kana kuti weprovinsi iyo handizivi, akadescribe VP Mpoko as Vicky Mboko. Vakatsamwa zvisingaiti nokuti vamwe havana kuona kuti zvono kuchishona kana munhu kanzi Mboko, Mboko inhanga, but vakafunga Mboko is in the slang yekuti aive bapa uri mboko yemunhu, you know. So that kind of internal dynamism iri mukati mezano PF zvinofanira kutrakidza kuti mai mugabe pavakazonotaura vakwamurewa vanga vaakutaura chaizvo chaizvo zvavanoda kutaura kuti izvo musafunga kuti izvo kana muri padhuze kana manga muri padhuze napurezidendi kwenguva yakareba purezidendi ndo vachakutora inini saka ilanguage yatinofanira kuziva isusu kuti vana vezimbabwe tisanyaya kubatwa kumeso nezviri kutaurwa namai mugabe nekuti mai mugabe vanotaura zvese zvese asi tidzidze wai vachitaura zvese zvese inyaya yekuti vanoda kuti tisapika kuti chaizvo chaizvo zvinhu zviri kuitika ndezvipi but tichitarisawo kuti marali avari kuita achona iwayo marali ekurakidza kuti vamugabe can no longer do the same saka concentration yevanhu nemaseries evanhu nemedia zvese zvichaiswa pana Grace Mugabe vanhu vada kutoira kuti ari kutaura kuti chii aenda kupi sepa effort yedu kune zvaari kutaura nekwaari kuenda nevanhu vaari kuenda navo tokanganwa isusu kuti we have got a president who is now struggling even to walk, who is now struggling even to be as eloquent as he used to be. Saka nyaya iripo ndeyekuti mai mugabe vari kurepresenta edhami kune vana vezimbabwe pane zvese zvavari kuita saka ngatisabatwa kumese nezvavari kutaura ngatisakondembureta nezvavari kutaura isusu sevana vezimbabwe ngatitarise kwatiri kuenda toziva kuti izimbabwe yakadii yatida kuita kana pane zvinhu zvagara zvichiitwa nemapolitical parties nemacivil society nemachurches nelabour nebusiness zvinoita kuti vana vezimbabwe vagare zvakanaka vanhu ivavo ngavarambe vachiita zvinhu zvavo nenzira yavo iyoyo vasatombopedza nguva vachiteerera zvekutaurwa nadr Grace Mugabe nekuti zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuita kuti tisafunga kumberi tikonzendirete nenhamo dzisiridzo zvinonzi anomakwa ndiye ane bhora saka pari zvino ikonomi ndo yatinofanira kumaka nokuti ndo wese.
Okay, thank you there, Mkoma Chisi. Rambai makabata parunare. Kimberly, ngingaka pendo kikuwe kahle ngithathe umlaleli lapha ose South Africa. Mkoma Paul, makadi enyu.
Ndinofara, baba, makadi.
Aiwa, tiri postere. Kurise kujoni uko?
Kujoni tongo, wakutukirirwa ngenamo ekupfeka mamini sketi.
Taurai tinzwe, mapinda muchirongwa.
Inini maonero angu tingangoona zvakasiyana-siyana ndingati amai pakutaura nyaya yemaminisketi vakakanganisa chete nenyaya yekuzoti munorepwa mukarepwa efault yenyu ipapo ndinoona pakarisika dai vakataura saamai kuti chivanhu chedu chinoda kuti mukadzi apfekewo zvakanaka aonekwe ngechiratidzo chedu chekuti uyu mukadzi unobva kunyika inoremekedzeka inozi Zimbabwe asataure zvino zvekuti kurepiwa izvo zvangu ndo zvandaramba asi kuti pakupfekawo maminisketi zveshuwa hazvitangi mwana wemunhu mutema taakutora culture yekuwest toitora toita yedu isusu baba vanotarise pi kana kuti vanyarikani munotarisana sei kana mwana akapfeka zvinhu zvisina basa ndiri kuona ngoti ipapo matauriro avakaita dai vakadzora muromo wekuti munorepwa because its your fault that was not supposed to be like that maonero angu inini as an individual yaifanira kunge akataura kuti chivanhu chedu ngatipfekese chivanhu chedu
ndiomaonerazvinoitenyaya
yekuti president unozobva pachigaro madhonge ane nyanga zvangogara zvichitaurwa kubva kare zvichingotaurwa taangoziva kuti kupenga kwezano pf saka izvozvoizvo vanhu kana vachida kukampena vachida kuita zvavanoda kuita ngavarege kuteera mashoko ekuti zvaizvodai ndokutopwanyika kwayo zano pf ikoko saka kana zvichiitike izvo vanonga vachitarisira ngatizvikurudzire kuti ngavatukane zvichabayana zvoga ndanzwe muteerera abva apa ataura kuti anomakwa ndiye ane bhora ngavamakane tichaona kwaanoperera ndo wangu mashoko
aiwa maita basa mukoma Paul nekupinda muchirongwa tinotenda
ndinotendanga
ye ngomlaleli ke lo uPaul oseSouth Africa Kimberly othi yena abantu abangomama yebo gavumelani lo Grace Mugabe kuthini umuntu nxa sebanje kanyavu kuyabe kungumlando wakhe kodwa uthi lani phela libogqoka kuhle lingabo gijimela ugqoka isigcebhezana lichiya amasiko enu
ubaba othi akumelanga umama begqoke izigcebhezana kodwa indaba le yokugqoka leyi i-controversial ngoba abantu bayachiyana abanye bakhula bezigqoka izigcebezana, abanye bakhula bengazigqoki. Njengoba kuthiwa emzini lemzini kuyatshiyana imithetho yabantu. Njalo uGrace Mgabe uphambanise kakhulu ngoba akumelanga anike blank statement athi wonke umuntu ogqoka iminisketi uyazenzisa nguye ozenzela ukuthi abanjele iganya. Vukurongo khonokho ukuthi ukukhuluma kwakhe. Indaba le eyokugqoka ngeyinye indaba, kodwa kathe sisikhangelane lakhonokho kukhulunywe ngumka-president, umama okhangelelwe ukuthi kube nguye omela abantwana besifazana, umama okhangelelwe ukuthi kube nguye okhangela ukuthi abantwana bakhe, abantwana beZimbabwe bayadla, bayasutha, njalo bayagquka, njalo balemisebenzi. Kodwa yena ngumama ongakwanisi ukuyakha umuzi wakhe, ngumama obulala umuzi. Ngoba uma umama ekhulumela eceleni, uyawona kakhulu abantwana, njalo kuyatshengisela ukuthi ngumama ongelathando, njalo kuyakhanya ukuthi vele ngumama ongele ovele engelandaba nabantwa bakhe, ungumama olihlongandlebe nxa abadala besitsho njalo.
Ye, siyabonga Kimberly. And like Mkoma Sydney said earlier, the 16 days of activism against gender-based violence starts tomorrow, November 25. And this is the International Day for the Elimination of Violence Against Women. And the start of the 16 days of activism against gender-based violence that from the World Health Organization, which also says the 16 days of activism end, or rather ends, on December 10. And during this time, we will be highlighting, and we, meaning the World Health Organization, will be highlighting 16 key facts on intimate partner and sexual violence against women. Mkoma Chisi, before we take a break, briefly, you know, what are young people saying when they hear, you know, there is no vacancy for a young person to be in the State House? We know you guys always cry foul that, you know, the political parties that are there are not giving you opportunities to lead.
You know, that one of the things that has begun to get into people's ideas, especially post-2013 election, was that not even a single party has got a solution in terms of changing the status quo that we have here in Zimbabwe. And it needs a broad-based stakeholder dialogue to begin to happen amongst citizens of Zimbabwe. And people have to throw away their personal egos. People have to throw away their big elephant mentality so as to put Zimbabwe first. The initiative has to be centered on issues. What are the real issues that are connecting people at the present moment? And we all know that the issues around socioeconomic policies, socioeconomic challenges are the ones that many people, especially young people, are concerned about. But we have got a system.
Mkoma Chisi, please pause for a minute. We'll be right back. Now it's time to say good night to our radio listeners. But the good news is that we are streaming live on the internet at voazimbabwe.com or voandebele.com and voashona.com. Radio listeners in Zimbabwe, good night. But everyone else on the internet, please do stay tuned. We'll be right back.